Izvi zvakabuda mumashoko ava vakaturirwa negurukota redunhu rematebeneland north varichard moyo nezuro pakupetwa kwemusangano wezvivakwa weinfrastructure summit uyo wakaitirwa kuvictoria falls vachiverenga mashoko emutungamiri wenyika aya vamoyo vakati hurumende icharamba ichidzikisa gejo mukutsvaka nzira dzekumutsidzira kudyidzana kwayo nevepasi rose pamwe nemasangano ezvemari kuitira kuti vavhure mikana yekukwanisa kuwaniswa zvikwereti zvenguva ndefu yehumwe urongwa hwekuti ipiwe mari yekuvandudza zvivakwa
kuvandudzwa kuri kuitwa mugwagwa mukuru weHarare Masvingo kunopa uchapupu hwakanaka hwekuzvipira kwedu kubatanidza vagari uye kushandisa makambani emuno kusimudzira zvivakwa zvemhando yepamusoro
vakati zvinofadza kuwana nyika dzakaita sePeople's Republic of China neJapan dziri kuramba dzichitsigira Zimbabwe panyaya yekubatsira nyika nezvikwereti uye humwe urongwa hwekuvandudza zvivakwa munyika
ndodana dzine nyika kuti dzitevedzere zviri kuitwa nenyika dzePeople's Republic of China neJapan
hurumende yechina yakavaka paramende itsva ine nhurikidzana nhatu nemari ingasvika mamiriyoni zana rimwe chete nezviuru zvina zvemadhora sechipo kuzimbabwe iyo inonzi inoda mabhiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuamerica kana kuti 3.3 billion US dollars pagore kusvika muna 2030 kuitira kuti idzoreredze zvivakwa zvayo mumamiriro akarurama paramende itsva iyi iyo ine zvigaro mazana matanhatu nemakumi mashanu iri kutsiwa muzinda uri kushandiswa iye zvino uyo nezvigaro zana zvakavakwa kare kare uye yave diki kuti ikwane nhengo dzese dzeparamende dziri mazana matatu nemakumi mashanu studio 7 naukwanisa kunzwa divi remasangano anomirira makambani akazvimirira anoita zvokuvaka kuti tinzwe kuti sei vasiri kubatana nehurumende mumabasa ekusimudzira nyika sezvo mutungamiri werimwe remasangano aya reconstruction industry federation of zimbabwe kana kuti sanfos vamatinchingaira vakumbira mibvunzo yakanyorwa asi vanga vasati vapindura kusvika taenda pamhepo
handingade kutaura ndiifoni munondinyorera ndopindurai zvakanaka
asi nyanzvi munyaya dzezvemabhizinesi uye vari mutungamiri weconfederation of zimbabwe retailers association vadanford mutatu vaudza studio 7 parunare vari muharare kuti chido chekushanda nehurumende mudivi remakambani akazvimirira chiripo kungoti chete vakaomerwa nezvinhu
vane chivimbo chakanyanyika nehurumende kungoti zvinhu zvanga zvakati omei vari mushishi kuedza kuti vange vachiita kuti mabhizimusi avo amisikidzikiwo mune zvakanaka
vanoti makambani akazvimirira akafanira kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru nehurumende mukuvaka nyika nekuti budiriro yenyika inonakira vanhu vese kwete hurumende chete
ndo hurukurudziro yatinenge tinayo kumakambani kuti ngatibatsiranei nehurumende pazvinhambo chairi kuita chekuvaka migwagwa madhamu nezvimwe zvakasiyana siyana nekuti haisi kuzvivakira iyo iri kuvakira isu tose vagari nevemabhizimusi
dzimwe nyanzvi mukuvaka dzinoti urongwa hwekushandidzana pakati pehurumende nemakambani akazvimirira kana kuti public private partnerships hunoda kujekeswa pagwara makambani akazvimirira asati adira mazakwatira emari muzvirongwa zveveruzhinji urongwa weTPP hwakatanga muna 1994 apo hurumende akabatana nevatandi vakazvimirira mukuvakwa kwelimpopo toll bridge pasi pechirongwa chemakore makumi maviri chebuild operate and transfer kana kuti BOT ndatambirira studio 7 mufrancis town botswana ndini chitingirai madondo.